Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 22, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende dzotadza kubhadhara mari inodiwa nedare kuti nyaya dzoitongwe. Zimbabwe neBelarus idzo dzakatemerwa zvirango nenyaya yekutonga nedemo dzosimbaradza nyaya yekudyidzana. Nyaya kuti mutungamiri wenyika atonge kusvika madhonga amera nyanga yokonzera mutauro munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi ratadza kunzwa nyaya yenhengo 14 dzechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu mushure mekunge dzatadza kubhadhara mari inodiwa kana munhu achipikisa mutongo wedare repamusoro inosvika madhora ekuAmerica zviuru zvishanu kana kuti US$5,000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zvaitika izvi zvaita kuti vatongi panyaya iyi Justice Elizabeth Kwaunza, Justice Andoneta Guvava naJustice Alpheus Chitakunye vabvise nyaya iyi pamberi pedare iri. Gweta renhengo dzeCCC dzakadzingwa Advocate Amanda Dlovu vati zvaitika nhasi hazvirevi kuti nyaya iyi yaraswa zvachose.
It means that we still have not yet been heard on the merits. The appeal has not been dismissed. That means that we now still have.
Zvazvinoreva ndezvekuti dare harina kunzwa nyaya yedu. Haina kuraswa asi kuti tinofanira kugadzirisa nyaya dzemari todzoka zvakare kuti dare rizonzwa nyaya yedu.
Rimwe remagweta vachavangu vanxovani Stole vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nevakadzingwa ava.
Ndivo vari kuda kuti vanzwike nedare. Saka isu tichatevera sezotiri vasungwa. Tingotevera chete. Kuti zvasvika nekupi hangotevera.
Tabvunza vaJameson Timba avo vanotungamirira chimwe chikwata cheCCC chine nhengo dzange dziri mudare kuti kutadza kubhadhara mari kuri kuitwa nenhengo dzavo kunoreva kuti bato harina mari here vakati.
Kwete, mari yakabhadharwa kukota. Tsambango vayanyorwa kune mamwe magweta. Chakazoitika ndechekuti magweta aya nekuti tsamba idzi kana dzakunyorwa mazuva ano hadzichafambiswa nevanhu. Dzava kufambiswa nemishina wakutenda pakombiyuta unoloda tsamba. Saka magweta yangu achiti havasati vaona tsamba yakanga yanyorwa nevamwe. Saka pamarules ekoti anditika kana tsamba imwe isina kuonekwa nemumwe hapatoita nyaya.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vafarai marapira vati kusabhadhara mari kuri kuitwa neCCC kunoratidza kuti nyaya yavo haina chiremerera.
Zvinongoratidza kusarongeka neutsinye netsinya chiri mukati meopposition nekuti chavanonga vachingosvira ndechekuti dai toita sei kuti tizita rebato reZANU-PF nekusvibisa zita reZimbabwe senyika.
Tichiri panyaya dzange dziri mumatare, imwe kambani yekuchina yeSunhe Mining iyo inoshandira kuguruve yakabhadhariswa mazana manomwe madhora ekuAmerica mushure mekubatwa nemhosva yekushandisa mishina yemasaisai yekambani yekuAmerica yaita mukurumbira pasi rose yeStarlink zvisina mvumo. Bazi revachuchusi munyika razivisa vatori venhau nhasi kuti kambani iyi yakatyura mutemo wePostal and Telecommunications Act nekushandisa mishina yeStarlink isati yapiwa mvumo yekushandiswa muZimbabwe nePotras. Vakuru vekambani vakasungwa musi wa5 zvita gore rapera mushure mokunge Potras yamhangara kumapurisa ayo akaenda kumugodhi wekambani akamishina yeStarlink ichishandiswa zvisina mvumo. kunze kwekambani yekuchina iyi pane vamwe vanhu vaviri vakasungwa kuVictoria Falls nebulawayo vachishandisa Starlink zvisina mvumo uye nyaya dzavo dzichiri kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Hurumende dzeZimbabwe neBelarus nhasi dzasainirana zvibvumirano zvekushandidzana munhau dzezvekurima pamwe chete nezvemaindastiri, dzichivimbisana zvakare kusimbaradza ukama munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika, kurwisa zvirango, dzidzo nezvicherwa. Asi ukama hwenyika mbiri idzi hunonzi nevamwe ndehwehurumende dzinotonga nedemo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kumusangano wemazuva mana pakati pemakurukota eZimbabwe neBelarus weFirst Session of the Joint Permanent Commission on Cooperation wanga uchiitirwa muHarare, gurukota rekuBelarus rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSergei Aleinik vati nyika yavo icharamba ichisimbaradza kudyidzana kwayo neZimbabwe.
I believe that all the agreements reached during this gathering will be fulfilled.
Nyika dzedu dzabva kure neukama uhu, naizvozvo isu seBelarus tinovimbisa kuramba tichishanda neZimbabwe munyaya yezvekudzidza, mukurima, mukuchengetedza nyika dzedu uye mune zvekugadzira zvinhu nemishini yechizvino zvino.
Sezvo dzichina nzvana dzakakora, mashoko ava Aleinik aya atsigirwa nemumwe wavo vaFrederick Shava vanove gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe.
I am greatly and particularly pleased with the partnerships.
Tinotenda nyika yeBelarus nekutsigira mukuedza kusimudzira upfumi hwedu. Mutsangano uno unoratidza kuti nyika dzedu mbiri dziri kurevesa kana dzichiti dzinoda kusevenza pamwe chete.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu, vanova chipangamazano musangano reInternational Media Support, vati ukama hweZimbabwe neBelarus ndehwehurumende dzinoita mabasa erima.
Nyika yeBelarus nyika inotongwa neudzvanyiriri. Vanhu vanopondwa, vanopikisana navaLukashenko vanosungwa vachiurawa. Ndozvimwe chete zvatinongoona zvichiitika muZimbabwe.
Ukuwo vaGibson nyika dzino, avo vanoongororawo zvematongerwo enyika vakazvimiririra, vanoti vanopokana nemaonero aya.
Zimbabwe neBelarus dziri kuzvicharidza kuti isu mukushamwaridzana kwedu tinoda kuti tidyidzane pasina anotimbonyikidza.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete nemutungamiri weBelarus vaAlexandra Lukashenko pamwe chete nemakambani akati kuti vakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzekumadokero dzinosanganisira America vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi kunyange zvakadaro, nyanzvi inoongorora zveupfumi hwenyika uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vanoti havaoni chakaipa chinogona kuira makambani emuno angada kuita bhizimusi neekuBelarus.
Zvekuti vane zvirango zveupfumi nesuwo tine zvirango zveupfumi, izvi hazvina pazvinozoafekta hazvo neramangwana, nokuti hapana mitemo inoratidza kuti vaise vane zvirango zveupfumi havafaniri kudyidzana, havafaniri kutengeserana.
Asi America neEuropean Union dzakatemera vamwe vemabhizimusi muZimbabwe neBelarus zvirango, vanogara vachiyambira kuti vanotyora mutemo panyaya iyi vanogona kuguma vazvikanda mumukana wamupere. Papera musangano wanhasi, zvaziviswa kuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vachashanyira mumwe wavo vaLukashenko kuBelarus gore rino risati rapera, apo pari kutarisirwa kuzosainirwana zvimwe zvibvumirano zvekare zvinosanganisira chekushanda pamwe chete kwenyika idzi. Makambani ekuBelarus ari kudyidzana neZimbabwe anosanganisira Zim Goldfields inochera goridhe kuManicaland neMinsk Automobile yanyorerana chibvumirano neAVM Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hadzisi kushamiswa nenyaya yekuti SADC yatosendeka parutivi nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe dzayakati hadzina kufambiswa zvakanaka ichitoenderera mberi neurongwa hwekuti Zimbabwe ive sachigaro wegungano iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
SADC ine chikwata chiri munyika pari zvino chiri kutungamirwa nemutevedzeri wemukuru wesangano iri amai Joyce Katerera, avo vakati vafambira nyaya yekugadzirisa kuti Zimbabwe itore usachigaro hwesangano iri kubva kuAngola muna Nyamavhuvhu.
and the purpose of this mission is the summit.
Chinangwa chedu ndeche kuronga zvemusangano. Zvesarudzo nezvemusangano wesummit zvinhu zviviri zvakasiyana. Saka hatitauri zvesarudzo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiriri wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, vari Joyce Ngwenya, vanoti kunyange chigaro ichi chiri chedzoro, zvange zvakanaka kuti nyaya yenyunyuto dzesarudzo munyika itange yagadziriswa.
Kana chikwata chinoita report yesadik chaticho sarudzo yacho haina kufamba zvakanaka, izvo ngazvigadziriswe munhu asati apiwa mugaro.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change, vapromise Mukwananzi, vati
takaita zvese zvataigona kuita, tikanyorera vadhaki tikavatsanangudza kuti hazvikunoti vamunanga kwavagati kuti vachedare iri, ende tanga takatarisira kuti vadhaki idetsere kuti pazvo sarudzo itsva.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambotungamirira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, vaJoy Mabenge, vanotadhiki
pachayo sesadhaki haitiri muke kunge pasina kutenge panzi paitika mvonga mupopoto sezvavakaita muna 2008.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaSidiks Muradzikwa vanoti bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakazopedza nguva yakawanda rakabatana pahuro pane kutora matanho ekuti sarudzo dzidzokororwe.
Zvinonzi pachishona nyamutambirwa neogunyawo, tinoona vachamisa vakazotadza kufambira nyaya idzi nepamusaka pekuti vakanga vakurwiswa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vavekezela gumbo vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vati sadhaki inonyanyokoshesa runyararo pane utongo hwejekerere.
Kuti tihwisise decision yesadhaki kumira neZANU-PF inyaya ye peace and security and certainty munyika, because havasi kuda a neighbor inenge isina peace.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati vari kufara kuti ravadzoro ravamunangagwa kutungamirira sadhaki uye vane chivimbo chekuti vachabata basa nemazvo.
Kupinda kuchaunza upfumi hwenzere munyika dzechinji dzesadhaki.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern African Liaison Office vati havana chivimbo chekuti vamunangagwa vachabata basa nemazvo.
Madambudziko akatarisana nesadhaki even now ari beyond Zimbabwe. Zvingori zve 12 months zvichange zvichiri tungamirirwa navamunangagwa. After 12 months kuchauyawo vamwe. Kwakatombouyawo vamwe vari wese, vamuswati vakatombocheyawo sadhaki iyoyi. Saka handifungi kuti pane zvinofanira kutarisirwa sereke kuti pane zvazvinoreva kuti Zimbabwe yacheya.
Vaive mutungamiriri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vakaitawo sachigaro muna 2014 kusvika 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mubotswana munonzi maita gakava rakakura pakati pemutungamiri wenyika iyi vamokwetsi Masisi nedzimwe nhengo dzedare reparamende manyaya yekuti pobviswa here urongwa hwekushandiswa kwemavhiza pakushanyirana neZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vamasisi nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakambenge varovabembera vachiti vainge vaita chibvumirano chekusimbaradza kudyidzana nekurerutsa nyaya dzekushanyirana muBotswana muna sungawirirano. Vamasisi vakapira dare ravo reparamende urongwa uhuke kutanga nemusi wechipiri, asi zvakakonzera gakava vamwe vachiti hazvina zvazvinobatsira Botswana zvichienzaniswa neZimbabwe iyo isina kugadzikana munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Asi vamasisi vakashora zvikuru dzimwe nhengo dzedare reparamende yavo vachiti paruzhinji dzinoshora zvizvarwa zveZimbabwe asi dzichizvipinza mabasa nemukoto.
Ine handibvumirane netsika yenyu yekusarudza vanhu. Patakabvumirana nevekuNamibia hapana akambomusa bongozozo ramuri kuita iri, nekuti izvi zvizvarwa zveZimbabwe zvatiri kutaura nezvazvo. Muri kuita rusaro raganda nekuzvitarisira pasi.
Vamasisi vakati urongwa uhu wakanangana nekuderedza uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe unopinda nekugara muBotswana zvisiri pamutemo.
We are trying to eliminate the urge for illegal migration.
Tirikuedza kuderedza uwandu hwevanhu vanopinda muBotswana zvisiri pamutemo.
Gurukota rinona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana mai Ana Maria Mukheti vakazivisa mazuva darika kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana kana kuti 98% zvevanhu vanosungwa vasina magwaro ekugara munyika iyi zvizvarwa zveZimbabwe. Mumiri wenzvimbo yeFrancistown South iyo iri makiromita makumi masere chete kubva pamuganhu wePlumtree Border Post vawinda Mulutsi vanoti urongwa hwekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipinde munyika iyi nyore uchaita kuti bhajeti reBotswana riwedzere.
A budget etarilikana le vathu va vatswa ku Zimbabwe.
Budget yegore rino ichatikwanira here nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvichapinda munyika newandu hwavo pachango parurwa urongwa hwekushandisa zvitupa pamagboda.
Nyika dzekuchamembe kuAfrica dzinokurudzirawo kubviswa kwemavhiza pasi pechibvumirano chinonzi SADC Protocol on Facilitation of Movement of Persons Treaty. Nyika dziri mugungano reEuropean Union dzakabvisawo kushandiswa kwemavhiza pakushanyirana kwezvizvarwa zvadzo zvinonzi zvasimudzira kutengeserana nekushanyirana zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatongi vaviri vedare repamusoro muBritain nhasi vambomira kupa mutongo wavo panyaya yekuti akavamba kambani yeWikileaks, Julian Assange, aendeswe kuAmerica here kana kuti kwete. America iri kupomera Assange mhosva yekufukura hapwa nekuburitsa nyaya dzine chekuita nezvayaiita muna 2018 na 2020 payairwisa muIraq neAfghanistan. Mapurisa muIsrael anoti vanhu vatatu vanga vaine pfuti muWest Bank vauraya chizvarwa cheIsrael chimwe chete ndokukuvadza vamwe vasere. Vaviri vevauraya vanhu ava vaurayiwa mumwe chete akabatwa. Nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro kudarika matemo maviri anobvumidzwa nebumbiro remitemo yasimudza mutauro mukuru munyika vakavanda kusanganisira dzimwe nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF vachishoropodza urongwa uhu. Asi vamwe vari kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veZANU-PF mudunhu reBritain vaXavier Zvavare pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vatawanda Dzokora. Tatanga nekubvunza vaDzokora kuti chii chavari kupokana nacho paurongwa uhu.
Zvo zvinhu zvatagara tichitaura taiuya pano paVOA tichitaura kuti vaMnangagwa vari kutsvaga third term. Zvese zvavari kuita zvekukonzeresa mirizhonga mubato reCCC vachitenga vanhu, zvose izvozvo zvange iri nyaya yekuvharidzira vemapato anopikisa avanoziva kuti vaikwanisa kukanganisa zviri kurongwa navaMnangagwa neZANU-PF zvekuti varambe vachitonga vatofira pachigaro. Nyika yedu haicharemekedzwa nedzimwe nyika pamusana pavaMnangagwa nekuti ivo vari kuda kuti vaangoramba vachitonga. Saka vane veZimbabwe, vhurai maziso nekuti third term inoreva kutambura kwedu tese vana veZimbabwe kusanganisira veZANU-PF vacho ivavo.
Tonzwa kuna vazavari munoti nenyaya iri mudarirwe.
Zviri kutaurwa zvekunzi vaMnangagwa vakati kana kuti kune vari kuti vaMnangagwa third term hakuna munhu wakadero. Ngationgororei mashoko neslogan. Slogan iri kuti vaMnangagwa 2030 vanenge vachipo. Kureva kuti munamato wavo vaMnangagwa, munamato wedu isusu semhuri yekwaMnangagwa sevana veZANU-PF pamwe chete nevazhinji veZimbabwe kuti President Mnangagwa vange varipo muna 2030 muupenyu hwavo Mwari achivararamisa. Zvakasiyana nekuti vaMnangagwa ED3 sezvataita 2023. tunofanira kuti tipatsanure zvinhu izvozvo tizvinzwisise. Vamunangagwa pachezvavo kanodarika ruviri, made it clear kuti ivo munhu anoremekedza bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe.
Ndatenda vazavare vadzokora, hanzi hatisi kuti vamunangagwa vange vari pachigaro, aiwa tiri kuti muupenyu hwavo vange vachipo panosvika 2030 munoti.
Aiwa vazavare vada kunyepera kuzungaira, vari kuziva zviri kutaurwa nechislogan chavo chiri kuitwa ichocho. Chislogan ichocho chiri kutotaura kuti vamunangagwa vanofanira kunge vachipo vachitonga, kwete kuti vakagara kupurazi kwavo kana kumba kwavo. Saka ngavaregedze kuuya pano vachinyepera vana veZimbabwe. Tiri kuiziva tsoro yacho kwayakabvira, tinokuziva yakabvira kunyaya yekuparadzwa kweopposition muZimbabwe.
Vazavare, tinoona kuti kazhinji mubato rezano PF provhinzi imwe chete kana dunhu rimwe chete rakataura nyaya yakaita saiyoyi inenge yatiwo korasirwa rwiyo nyika yose.
I am not going to speculate, nekuti ndinoziva inini bumbiro remutemo wenyika, uye ndinoziva mashoko akataurwa navamunangagwa panyaya yekutungamira kwavo Zimbabwe. Saka hatingasuduruki pamashoko avakataura ivo semutungamiri wenyika yeZimbabwe uye semukuru weZANU-PF. Chandinogona kungokuisirai into light ndechekuti izvo ZANU-PF constitution pachezvayo haina a term limit for a leader. Saka vamunangagwa kana tikada isusu as ZANU-PF members kuti vamunangagwa varambe vari first secretary weparty until Mwari avabvisa panyika ino, zviri kwatiri. Hazvireve izvo kuti zvinenge zvichireva kuti ndoo vanenge vari candidate yedu papresidential election ya 2028.
Vadzokora, bumbiro remutemo rinotaura pachena kuti mutungamiri wenyika ari pachigaro haagone kuti akanga ashandura mutemo anga achizobhenefita kubva kumutemo iwe. Mungaona vamunangagwa vachibudira dikita chinhu chavasiri kuzodya here?
Ndo zvavari kutotsvaga izvozvo. Tinovaziva vari kutaura kuti hanzi vanotevedzera mutemo, vanhu vekutyora mutemo, vanhu vekupaza mitemo yacho iyoyo. Tarisai mune mapazira avava kutoita chero dzimba dzevanhu chaizvo, vari kungopaza, varida kutopaza bumbiro remutemo.
Vazavari,
aiwa isusu tiri kuti sevana veZimbabwe chakakosha panguva ino ndechekuti tisadzimaidzwa meso nevanhu vemapato vanopikisa vakarasika avo. Chinokosha kwatiri isu ndechekuti tiungane kuutungamiri hwavamunangagwa, tienderere mberi nekuvaka nyika yedu tive nean upper middle economy by 2030.
Vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reBritain vaXavier Zavare vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yedzimwe nhengo dzedare reparamende muHouse of Representatives neSenate dzave kuenda pamudyandigere kana kungosiya basa, zhinji dzacho dzichiti mumatare dzichiri mumatare maviri aya, dzichiti matare aya manya kunetsa kuti vange vachiramba vachienderera mberi. Vati havasi kuzokwikwidza musarudzo dzemunambudzi vave kutoda kusvika makumi mashanu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Tiri kuona apa I think inyaya yechatagara chingono pahouse iyoyi nemaRepublicans nemaDemocrats andingoine slight margin between them. And tiri kuona kuti inyaya yatingati yekudivide kwakaitika politics muno muAmerica. I think muhistory yeAmerica tovanga kutaura kuti house inogova iri house yanga ine kusakuirana kwakawanda tichitarisa panyaya dzekuda kugadzira mutemo, uchigadzira mutemo. Pane mitemo yakawanda yaifanwa kuenda through that house isina kupinda. And like just a few weeks ago paka pane zvekare mitemo yaisanganisirawo yeimmigration yaifanwa kuwe ichipindawo ichiendawo through house nekuda kwokuti don't buy partisan
kuwirana kunenge pakati kwevamwe sangano dzemahausi mumomo nevemarepublicans ndorasa kuti izvozvizvi tisanganisirawo nezvimwe zvinhu zvakaitikawo mumasurovo ndozvakutisa kuti vamwe vachiora mwoyo vachiona senge kuda kuvamo mucongress umu hakubatsiri
chiri kukonzera kusawirirana uku chii vamaziya
oya atingi kusawirirana uku kukaimaneta panyaya yekuti atingi maonero anoitawo vamwe vari muparamendi imomomo tichitarisawo marepublicans kuti anenge anogona akasiyana iko zvino tine presidency yavatrump inokwanisa kuve ichipindawo mupresidency next year and kutarisa kumasuro uku kune vamwewo zvakare atingati macongressmen anga asingawirirane zvakare neutungamiri hwavatrump and izvozvizvi handiona sekuti izvi zvichisanganisirawo nezvimwewo zvatakaonawo vamakadzi zvunhu zvokuti zvakadai sezvo zvichinyanyorerekera kumarepublicans zvinhu zvinopawo yatingati boost kumademocrats kuti ivo vachitorawo zvigaro izvozvi marepublicans mumastates yayo anenge achibva ivo vari kuresigna
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masie vari parunhare natanonoka wande westudio 7 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndaona sekuti udai vambowedzera dzimwe 30 minutes dzimwe 5 minutes bhozi 30 minutes idzi dzamuri kuita idzi ishoma bhozi muri kutora vanhu vairi vatatu pane vamwe vanhu vanototaura zvimwe zvinhu zvaunotonzwa kuti aiwa uyu munhu ataura poindoi saka pfungwa dzevamwe vateereri ndinoona sekuti udai mambotipawo kana 5 minutes apo bhozi pane vamwe vanotaure point ranotonzwa kuti munhu ataura point pozoitawo vamwe vanotaura shango saka imbotitutsirewo 5 minutes apo to zvatinoona zvinogona kutibatsira taikumbirawo 5 minutes dzevateereri dzavanombotaura
maswera sei studio 7 nevamwe venyu vanotibudisira nhau dzakanaka chaizvo ini handina zvakawanda semunhu anongoona zvake bhora mumateresisi remapoliticians chikunzwa wefu nemiwe anzwa kuti saka-saka kana kuti taka-taka nokunyomba Nelson Chamisa hongu ikodzero yake kuita seizvozvo asi handioni zvichimupa mamaks okuti vanhu vamufarire kana kuti vamutore semutungamiri I think he's missing the target ndeyekutaura zvaanotarisira kunge achizoita kana akuva purezidendi wenyika
maswera sei ndoitwa Brian Matangazi ya ndogoya panyaya ndoda kutaura yekuti pane zviri kuitika kuZimbabwe panhau yekuputsirwa kuri kuitwa vanhu dzimba sei kanzuro yacho ichisiya vanhu vachivaka kusvika vapedza vanhu vawesta mamillions emari emaranzi kana angava madollars kana maranzi vawesta mari yakawandisa vozouya vachiputsira vanhu wai usingauyi kurambidza vanhu kuwaka vachiri pakana pafoundation izvi zvinoratidza utsinye newana wezimbabwe zvinorwadza tatenda angu
makadiiko vestudio 7 makadiiko haasiri pano pajoza mana ha ndingodai nekudai ndoda kuti mutaure navachivhayo kana ndinoona sekuti pamwe vari kunditsvaga vachindishayiwa kavada kunditengera mota vanotibata vanotibata manhamba dzinoti 0616277219 vanotibata ipapo vachivhaino ndakavashivi vakunditsvaga vari kundishaya vanotibata ipapo
apo pastudio 7 apo makadini ya pfungwa dzina vamunangagwa nechibato chavo vari kuputsire vanhu dzimba dzavakawaka ZANUPF ndaimundofemana
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 musakanganwawo chirongwa chedu chelive talk na8 pm apo tiri kutarisa nyaya yechirongwa chekupiwa nhomba yemheta makumbo kuvana uye yekorera kumazera ose kuedza kudzivirira kupararira kwezvirwere zviviri izvi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare nhengo dzecitizens coalition for change dzakadzingwa dzotadza kubhadhara mari inodiwa nedare kuti nyaya dzoitongwe kusupreme court tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina taboka ncube